manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 7 2019. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yeZimbabwe yobhadhara mari inosvika madhora mazana mashanu ezviuru kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsirwe kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vayo nemanga makambani neAmerica. Asi vamwe vanoti uku kutambisa mari nyika yakatarisana nenzara. Musangano wekudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa wotanga muZimbabwe nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe iri kubhadhara mari inosvika zviuru masana mashanu emadhora pagore kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsire kuti ibvisirwe zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nemakambani avyo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakawedzera zvirango izvi nerimwe gore nemusi wemuvhuro vachiti Zimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu. Kambani yeBallard inotungamirwa navaBrian Ballard avakabatsira vaTrump kutsvaga mari yekuti vakwanise kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Vachange vachishanda kubatsira Zimbabwe mukambani iyi ndava James Rubin avakamboshanda mubazi reState Department munguva yaitungamirirwa nyika yeAmerica navaBill Clinton. Akasike kutanga Zimbabwe ichibhadhara makambani mari kuti ibatsirwe. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabhadhara imwe kambani yekuChicago asi vanhu vacho vakaguma vasungwa sezvo vaiita zvisiri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Chandingataura ndechekuti hurumende yeZimbabwe iri kuita zvese zvaingagona kuti vandudze upenyu hwavana veZimbabwe nekubvisisa zvirango zveupfumi zvayakatemerwa neAmerica. Saka pane nzira zhinji dzinogona kushandiswa pamwe chete kuti zvirango izvi zvibviswe. Hatina nzira iri pamurao yatiri kusiya.
Asika vamwe vamangwana vanenge vari kuti nyika inenge iri kutambisa mari munyika muine nzara ichitsvaga iyo nyaya yekuti vange vachidyidzana nedzimwe nyika.
Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kudyidzana nedzimwe nyika. Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kuti kuuye mainvestors munyika medu. Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kutengesa zvicherwa zvedu kune dzimwe nyika nemari iri pamusoro nemari inokodzera. Hakusi kutambisa mari. Ndiko kunonzi kuinvesta mari. Vari kutambisa mari ndavavo vari kupinda mudzindege vachienda kuAmerica vachiti rambai makatembera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Vari kutambisa mari ndavavo vari kuenda pasocial media vachiramba vachireva nhema kuti Zimbabwe yakaipa, Zimbabwe iri kuita zvakati zvakati nezvaisiri kuita, kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi. Ndivo vari kutambisa mari.
Vamwewo vari kuti zviri kudiwa neAmerica zviri pachena. Vari kutaura nenyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzekuti vachena vakatorerwa minda vange vachiripwa. Ko sei Zimbabwe isiri kuita izvozvo?
Zimbabwe iri kuita zvainofanira kuita zvese zvinoenderana nebumbiro nemutemo wayo. Zvinoenderana neconstitution. Hapana chiri kusara. Tiri kushanda siku nesikati kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Tiri kushanda siku nesikati kuti maZimbabwenzi varambe vaine kodzero dzavo. Asi zvino tiri kushanda siku nesikati kuti zvirango zvisiri pamurao zvatakatemerwa zvibviswe. Apo hapana kana chinunganzi tinotadza sehurumende nekuti tikuita zvese zvatinokwanisa kuita kuti nyika yedu ive inobudirira.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka mai buye iZimbabwe Dr. Victor Chimhutu avanoti zviri kuitwa nehurumende kutambisa mari yenyika iyo isipo.
Ini ndoona sokuti ndokuya kwatingati kutungana kwembudzi kana kuti zviya zvekuti hurumende yedu iri kurakidza kuti haina hanya nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika. Dambudziko riri muZimbabwe rinozikanwa uye zvirango izvozvo zviri targeted, anonzi matargeted sanctions kana kuti measures iwawo, zvikonzero zvakaita kuti awepo zvinozikanwa. Zvikonzero zvakaita kuti matargeted measures iyo avepo, kusava nehanya kunoita hurumende yedu pane zvemahuman rights, kusunga kwavanoita vanhu vane kufunga kwakasiyana pane zvemafungiro matongerwo enyika. Kutaura kwatinoita iko zvino, pane maMP akawanda, macivic leaders atori mumatirongo iko zvino izvo. Kouyawo ndingangoti kusava nerule of law munyika kana kuti kusaremekedza mitemo yedu yenyika, izvi zvinhu zvekuti kana hurumende yedu ichida zvinhu zvainokwanisa kugadzirisa, zvinhu zvekuti kana vamunangagwa achida zvinhu zvaunokwanisa kugadzirisa. Hazvitomboda kuti mutsvage dzimwe nyanzvi dzekunze kwenyika mopedza zvemari yakawanda kudaro muchibhadhara zvinhu zvatokwanisa kugadzirisa munyika yedu. Saka chinodiwa muZimbabwe kutaurirana kuripo panewo matongerwo enyika yatingati nyaya yelegitimacy, wogarisana pasi vamunangagwa navachamisa nemacivic leaders, vanhu vokwanisa kutaurirana hurukurirano munyika yeZimbabwe, poitwa mareforms zvinhu zvogadziriswa. Zvirango izvi zvinosumudzwawo uye nyika yedu inofamba kumberi uye upenyu hwavanhu hunosumukira.
Asi kana tichitaura nevamwe vakuru muhurumende vari kuti chiri kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika inyaya yezvirango, nekudaro ndosaka vari kuti vari kuda kuita chero zvinokwanisika kuitika kuti zvirango zvibviswe, kusanganisira iyo nyaya yekutsvaga makambani anovabatsira ekunza.
Ichocho hachisiri chokwadi, Blessing, ndoiye yatingati propaganda.
Vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka mai buye iZimbabwe Dr. Victor Chimhutu avanoti zviri kuitwa nehurumende kutambisa mari yenyika isipo, vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano wechitatu pakati peZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission watanga nhasi vakuru vakuru vehurumende mbiri idzi vachisangana muHarare. Zimbabwe yanga yakamirirwa nechikwata changa chitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika, Ambassador James Manzou. Mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vanoti musangano wanhasi uyu ndiwo nhanganyaya kumusangano wemakurukota uchaitwa nemuvhuro svondo rinouya, kwozoti musangano mukuru wevatungamiri wenyika mbiri idzi uyo uchaitwa nemusi wechipiri. VaGapare vanoti chikuru chiri kuitwa nemisangano iyi kusimbisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi uko kwagara kuripo nechakare. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndokutanga nekukumhorosai vajonga kandimbiri nevateereri venyu zvechokwadi kuti tirambe tichiumba kudyidzana kweZimbabwe nenyika dzakatitenderedza nedzimwewo dziri muAfrica nedzimwe dzakapambarira kunze kwenyika yesese. Pane urongwa hwokuti nyika dzedu dzinge dzichisangana dzichitarisa mabumbiro akawiriranwa. Danda kudyidzana kuripo Binational Commission hongo misangano yatanga nhasi. Yatanga nhasi ndevakuru vakuru vemuhurumende, masenior officials anoti ivo kusaidi reZimbabwe ndiambassador James Mantomu, muri mukuru weministry of foreign affairs and international trade, anga akamirirawo South Africa ndemumwe wake, munyori mukuru wedepartment of international relations and cooperation with South Africa. Zvinotarisirwa izvo kuti vakuru vehurumende ava vachasangana nhasi namangwana vopedza basa ravo vozomirira maministers avo emapato mairi ehurumende aya, maministri iwaya vachasangana nemuvhuro. Musangano unozosvika paapex pawo pamusorosoro, kubatanidza nekusangana kuchaita vatungamiriri venyika yeZimbabwe neSouth Africa nemusuwa ya 12 inenge chiri chipiri.
Chii chikuru chinotarisirwa kuburiswa nemisangano iyi, nokuti tinoona kuti Zimbabwe neSouth Africa dzangogara dzichidyidzana nechakare vagapari?
Zvechokwadi, Zimbabwe neSouth Africa vagara vachidyidzana ingati kubva kare nakare tisati tatombowana kuzotonga kugere isu muno nevanhu vatema vasati vawana kutonga kugere kuSouth Africa. Asi kudyidzana ikoko kuri kunzi iko kunofanirwa kuti kuchisimbaradzwa zvikuru mundima dzese, masectors ese economy nemamwe masectawo enyika dzedu, kuitira kuti vanhu vemunyika idzi vange vachiwana zvinovaita kuti vapunduke, upenyu hwavo hushandukewo kuti huve zviri nani.
Vanga vari mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vari parunhare muHarare neStudio 7. Boka rinoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations reUnited Nations Human Rights Council riri kutarisirwa kutumira nhume dzakakosha kuZimbabwe kuzoongorora pamwe nekuferefeta nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende. Mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vanoti chikwata ichi chiri kutarisirwa munyika mushure mekubvumidzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti chiite basa racho rekuferefeta nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanoti Zimbabwe inhengo yesangano reUnited Nations uye haina chekutya pane zvose zviri kuda kuferefetwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zimbabwe inhengo yeUnited Nations. Zvino zvatiri nhengo yeUnited Nations, pane mhiko dzinoitwa nemamwe maarms eUnited Nations kana muri member, yokuti yakafanana nekuGeneva kune Human Rights Council kunoitwa inonzi Universal Periodic Review. Iri kuona kuti nyika dzese dziri kuzadzikisa here utongi hwauri kutaura ihwohwo hwakanangana nezvemahuman rights. Saka kuti kuuye munhu anozoongorora hurumende yeZimbabwe inenge yabvuma. President vaMnangagwa vakataura kuti Zimbabwe is open for business, hapana chatinovanza, hapana chinoreti kwambu Zimbabwe chatinonyara nacho. Saka kana kuchiuya mukuru mukuru anobva kuHuman Rights Council kana kuti rapporteur on human rights anenge achiuya zvichisanganidza nekunzwisisa ikoko kwekuti president vakati vanenge vachida kuuya muno Zimbabwe vanobvumidzwa kuuya, asi haagoni kungouya vasina kunyorera Ministry of Foreign Affairs, anonyorera kuhurumende. Hurumende yoona kuti muurongwa hwayo hwatinoti maprograms of action anenge aripo anokwanisa here kuzogamuchirwa. Agamuchirwa aita musangano yaanenge achida kuita musangano, asi kana ari muno haarambidzi kusangana nani nani vanoda zvake. Tagara tichigamuchira vanhu vakuri vavo waidza vachibva kuUnited Nations Human Rights Council kana kuti vanenge vachibvawo zvavo kana kuheadquarters kuNew York, vanogara vachishanya muno vachiuya vachizoona kuti makamira sei. Saka maaction anenge achiitwa nehurumende kuona kuti vanhu vange vagare zvakanaka munyika nekubatanidzira kuti isu tiri nhengo yeUnited Nations family kana kuti mhuri yeUnited.
Vanotarisirwa kusvika munyika riini vechikwata cheUnited Nations?
Hatisati tane mazuva akajekeswa, asi tinotarisira kuti nguva shomana iri kuuya vanenge vachigamuchirwa muno.
Vanga vari mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vari parunhare muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda, avanoti danho reUnited Nations rakanaka chose.
Zvinhu zvakakosha zvikuru, Blessing, nemhaka yekuti Zimbabwe ine chisungo chayakazvipira yega kunikedza kodzero sezvinoitawo dzimwe nyika pasi rese. Saka isusu tinozvigamuchira chose kuti kana kuri kuuya vanopota vachiuya kunoongororawo kuti tiri kuita zvinofa zvakatiwimbisa Zimbabwe kuita here, chinhu chakanaka zvikuru stereki kuita review yakadaro iyoyo kuti tionekewo kunzi tiri kuitawo here magariro ari unofanira kunga wanayo Zimbabwe achigara mune zvakanaka.
Imiwo sesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu, mati masumwawo here nezvenyaya yenhumwa idzi?
Atisati asumwa hedu nezvenyaya idzodzo, asi sekuti vakawaita kuti kana vachiuya vanowanzozivisa hurumende, asi kana vauya kudaro so avawanzokuzosiyawo kutaura nevana veZimbabwe. Saka tinotarisira kuti kana vari kuuya tine machannels atinojidzana kana kuengeja nemaspecial rapporteurs vanhu vatinoziva zvikuru mainstitutions atinowimba kuti anoita basa nemazvo. Takambovaona vachizama kuzvika kumashure kuti zvamunoziva pane vakada kumbouya vanovhak vaida kumbouya vashongorora nyaya dzekumbonyekidzwa kana kutoshwa kwaitwa vanhu paya vakazarambidzwa. Saka tinotarisira kuti kana vakuita mission yavo vanoziva kuti vanotiwana sei.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitangewo mabhizimusi munyika. VaNcube vakataura mashoko aya muWashington DC neZuro Manheru, umo vari kushanya vachitaura nevakuru muhurumende yeAmerica pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC, vatakawira kapikinyu, vanoti kunyange hazvo vakawana mukana wekunzwa kubva kuna vaNcube vachiri kuda kuti nyaya dzeuori nekumbonyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzitange dzagadziriswa. Vakapikinyu vanoti zvinhu zviviri izvi ndizvo zviri kuita kuti vasavane chidikwadikwa chekunotanga mabhizimusi kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Musangano wanga wakanaka hawo, tawana mukana wekuti takwanisa kutaura naMinister of Finance tinzwewo mafungiro ari kuita hurumende panyaya yekuvandudza upfumi. Asi sokuona kwangu pachine kakugunun'una mukati mevanhu vari kuZimbabwe vari muno mudiaspora kuti hurumende zvairi kutaura nezviri kuitika zvinhu zviviri zvakasiyana. Hurumende haisi kufamba mutauriro wairi kuti iri kutaura kuti iri kukwanisa kuita. Minista zvavataura nezvafunga kuti zviri kuitika kuZimbabwe handione zviri izvo zvechokwadi. Vaisa kanhoroondo kanoratidza kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, asi nemamiriro akaita zvinhu kumusha nemutauriro uri kuita vanhu kumusha handizvo. Vanhu vari kushushikana, vanhu vari kunetsekana, zvinhu zvichiri maminyamhamiri nerongo sisimari.
Ndaona imi muchibvunza nyaya yehuori uyezve nenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, magutsikana here nezvamaudzwa navaNcube?
Handina kugutsikana, vanova havana kutaura kuti chii chiri kunyatsoitika, pamwe nokuti havasiriwo minista wehome affairs havana kuda kukwanisa kutaura kana kuti pane zvavanenge vaka vachivanza havo kuti zvavakusingakwanisi kutaura nezvazvo. Handinazvo kuziva, asi mhinduro yandapuwa handina kugutsikana nayo. Ndinovimba kuti kana tikawanawo mukana tichavabvunza vakuru venyika kuti tinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika.
Tanzwa vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvakadai semi kuti muuye kuzodyara mari dzenyu kuZimbabwe, uyezve vativo vatova nediaspora desk ravainaro. Munoona desk iri richizobatsira here vanhu vakadai semi kuti munodyara mari dzenyu kumusha?
Chinonetsa ndechekuti tinokwanisa hedu, tinokwanisa kunge tine shungu dzekunodyara mari dzedu kumusha, asi nyaya yehurumende yekuti inomuka yakachinja mitemo zuva nezuva. Sisimavi, kana nyangu ine shungu dzekuda kudyara mari kumusha dzinobva dzapera, nokuti mari zhinji, ini ndine mari yangu yakarovera kumusha, handina kukwanisa kuitora. Asi mari yandakanga takatarisira kuti ndichadzosa kuno haizvikwanina kukwanisika kuitira. Saka zvikaramba zvakadaro zvokuti hurumende inoramba ichichinja mitemo zuva nezuva uye hairemekedzewo mari dzevanhu sezvavakaita zvekuchinja mari ikanzi yabond ikanzi RTGS, handifunge kuti pana anoda kuendesa mari yake kumba kuakachizovati achazoita achazoiruza.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC vatakawira kapikinyu vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Dare repamusoro soro nasi rabvumira kuti mukuru wesangano reHeal Zimbabwe varisachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaMahia avanga vari mujeri rechikurube vanotarisirwa kubudiswa mangwana mushure mekunge mapurisa ati hakwanisi kupedza kufambisa mapepa avo nhasi. Gweta ravaMahia uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vatondirai Batasara vaudza Studio 7 kuti pamusoro pekubvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora ekuAmerica, dare reHigh Court ratora gwaro rekufambisa ravaMahia uye panodiwa mapepa emba yavo pamwe chete nekuti vaende kumapurisa vachinozviratidza kaviri pasvondo. Tanonoka hwando weStudio 7 abata vaBatasara kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Mucharangarira kuti vaMahia vari kupomerwa mhosva yekuapidigura hurumende nechisimba inonzi subversion. Nhasi nyaya yataitakavara mudare reHigh Court kusvikira vanomiririra state kana kuti respondent vapedzisira vazobvuma kuti vaMahia munhu akakodzera kuti apiwe bail kana kuti atongwe achibva kumba.
Saka dare ratonga richiti
dare reHigh Court masikati ano rabva razogura mutongo kuti vaMahia vanofanirwa kuti vabude chivapawo mutongo yekuti vanofanirwa kunge vachiteedzera anonzi mabail conditions ayaya.
Imwe yemitemo yavapiwa ndeipi?
Vandiwo vanofanirwa kuti vabhadhare mari yechibatiso inonzi bail deposit $1,000 vachifanirwa kunozviratidza kumapurisa musi weMonday wega wega nemusi wechishanu wega wega, uye varambe vachigara paadresi yavakapa, uyezve vasarende passport yavo nekubatisa matitle deeds eemba yekuchitungwiza yavabereki vavo. Ndo aningati mabail conditions atarwa nedare reHigh Court.
Matambira here maconditions acho ese?
Maconditions atatambira nechakakosha vahwande ndechekuti munhu awane freedom yake ambobuda. Maconditions aya tikati gare gare tinozodzokera zvekukoti toti achiita seanonyevenuswa ekuti inonzi bail relaxation.
Pari zvino vari kupi vaMahia?
VaMahia vari kuchikurubhi maximum prison ndokwavari kuchengetwa. Order yekuHigh Court yakazeiwana iyo kunguva dzekumaforokoko dzinedzi. Saka tamhanya kuti tinobata nguva dzekuti tibhadhare nekusiya pasi nekusiya material deeds kuRotten Rock kwamajistrate court. Patasvika ikoko tasvika nguva dzichiripo zvadzo, asi ivo vane process yavanoita yekuti vanoda kuverifya kuti court order ndezvechokwadi. Saka zvinoreva izvozvo kuti tinomukira mangwana makuseni kuti tinoita tinopedzisa purosesi yekuti vaMahia vabude.
Vanga vari gweta remukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust uye varisachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vatondirai Batasara vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Kuedza kwavo kubuda muzvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica, vakuru vehurumende vanonzi vakatsvaga imwe kambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ivabatsire mukuita hurukuro pamwe nekuchenurwa neAmerica, izvo zvinonzi zvichadya madhora mazana mashanu ezviuru pagore. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti uku kusungirira mari pagumbo rengwena kuri kuitwa nehurumende iyo isina mari. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga. Tatanga nekubvunza vaMuponda kuti vanoona sei nezvedanho reAmerica rekuwedzera zvirango pamwe nedanho rehurumende rekutsvaka kambani iyi.
Ipapa ini ndinoona kunge pakanganiswa zvikuru nekuti masanctions tiri kuona kuti ane ndofunga dzakusvika 20 years aripo. Hapana chaati anyatso achiva chatingati ichaitika nekuti vanhu vari kutya masanctions, saka vaakuteerera zvotaurwa neAmerica kana zvotaurwa neumwe munhu. Saka ipapo apa vangangotaura zvavo kuti pane 84 individuals kana kuti 56 companies, asi masanctions anenge akatonanga munhu wese. Nokuti takazvitarisa, munhu anokanganiswa nemasanctions anoafektwa zvikuru munhu wepasi pasi munyika, nokuti ndio unenge usina maresources, ndio unotanga kuomerwa nezvinhu. Vakuru vacho vari kunzi vakatagetwa vanenge vaine maresources, vanenge vaine zvinhu zvavo vakarongeka. Saka ipapa ndaa kugadziriswa inai ndomunge kuti America ingadai yambopawo Zimbabwe chance yatingati benefit of doubt, mukana wayo wekuti areach out kuti aiwa since kurunzi vakuta in re-engagement ne international community, let's give the Zimbabweans a chance. That in perhaps bitema sanctions for a year. Kana asina kuita sei, atisina kuona change of action, then we can reintroduce them.
Mafinga munoti ine mashoko ava muponda.
Vamuponda vari kutaura zvavo ndinozvikudza. Asi ngati zvive zvinhu zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti masanction aripo akaitwa nenyika yeAmerica, kwete navamuponda kana neni kana nemumwe munhu. Uyezve hurumende yeZimbabwe inoziva zvinofanira kuti zviitwe kuti zvirango izvozvo zvakatemerwa mutungamiri wenyika nevamwe vari pedo navo zvibiswe. Uyezve bato rinotonga rezanupf vakataura vakataura gore rakapera ivo kuti vakazvipira kuzadzisa zviga zvakatemwa kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa vashoma zvibiswe. Handizivi kuti nemhaka yei vasiri kuzviita. Uyezve tinoona dambudziko riripo nderekuti hurumende iripo iyi yavamunangagwa haisi kuremekedza kodzero dzevanhu. Zimbabwe ngaisunge mauto akapfura vanhu akauraya vakabata madzimai chibharo kunana Epworth kunana South Park kunana Hopley kuitira kuti tizivikanwe senyika yava nemumwe miitiro inoremekedza mitemo ichiremekedza kodzero.
Vamuponda, chii chiri kuita kuti hurumende yeZimbabwe ingotadza kuteedzerawo zviri kudiwa neAmerica? Tanzwa muchiti America yadii kungobvisa zvirango, kwoyo Zimbabwe yatadzawonei kungoteedzera zviri kukurudzirwa?
Zviripo apa ndezvekuti Zimbabwe iri kuedza, nekuti zvimwe zvazviri kutaurwa nemasanctions nebhiu racho rinonzi rezidera iri, maprocesi akawanda anofanira kunge achiitwa zvekuti zvinhu zvinotura nguva. Ndisati ndanyanya kupindura hangu ipapo, ngatimbodzoke panyaya dzataurwa navadhewa dzekuti pane pakazopfurwa vanhu pakazoita nezvakati zvakati zvakati ka last month ne 1 August last year. Last month apa vanonyatoziva kuti pane mvongamupopoto nerusha rwakaitika rwekuti vanhu vaikurudzirwa nemapato anopikisa hurumende kuti vanhu vapise mabhazi, varove vanoda kuenda kubasa vapise mabuilding, vapwanye mashops vachitora zvinhu, vakapisa togeti yekuenda kumbudzi yeya, vakapisa police station, vakapisa mupurisa akatemwa nematombo, mupurisa mupenyu kusvikira afa akapiswa. Zvezvimwe zvekutiureza kuti mutemo unenge uchiparara paipo kunozoona kuti nyika ikangosiyiwa ichidaisoka tinopedzisira tatoparara panyaya inyi yedzemutemo. Saka zvezvimwe zvinhu zviri kuitika ndezvekuti zvinodzora nyika kumashure, zviri zvinhu zviri kukonzerwa neopposition yedu.
Pindurai Mavhinga.
Kana munhu akapara mhosva vamuponda anosungwa nemapurisa. Munhu akapara mhosva haapondwi, haapfurwi neputi dzemoto. Munhu akapara mhosva madzimai havabati kuchibharo nemauto. Makambozoona kupi izvozvo? Kureva kuti hurumende yeZimbabwe yaitotyora mitemo iyo pachayo. Isu tiri kuti hongu kune dzimwe nharadada dzakanga dzirimo mukutaridzira vaikanda matombo mumugwagwa, vamwe vachiopa muzvitoro, kusanganisirawo nezanupf rekuwhitecliff, vamwe vachona vakatosungwa vari mujeri chiia rwatiri kuita nezanupf. Asi hatifaniri kurasa mutemo nekuti vanhu vataridzira.
Vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhewa Mavhinga vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANUPF vaGilbert Muponda vari parunhare muHarare neStudio 7. Chirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu mukugadzirira zuva reInternational Women's Day mangwana. Tine hurukuro nemasangano emadzimai. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi, tumirai mashoko ku 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe yobhadhara mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsirwe kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 7 kumbimbitho 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozibandlela.
Vele sekunzima lokuphila kwangkhona, sokuze kulula vele ukushiya imota zabantu bezama ukugada ujova lokuhamba ngenyawo lapho kusiduze khona, ngoba hhayi ifika khona vele ayisayenzi, namafutha asedura.
Usiba lokholo we-Reserve Bank of Zimbabwe uthi umthelo wamafutha ezimota uphezulu kakhulu, ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yamafutha.
Abantu sebedubekile kakhulu, impilo yabo yonke kakukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubekeni. Kunzima ukuthi umguqule abone umehluko kusenzakala empilweni yakhe kalula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi yezitshiyeneyo zikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozibandlela. Iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zithi izithunywa ze-United Nations Human Rights Council zizafika eZimbabwe maduze. Zithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ukuthi i-United Nations izecwayisisa lolu daba ngoba kungela lutho olubi abangalufihla. Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangutsika uthi umthelo wamafutha ezimota uqonge kakhulu, ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yawo. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma kukomiti yepharlamente ebona ngamandla kagesi lamafutha Energy and Power Development namhlanje eHarare, uMangutsika uthe umthelo ofaka kuntengo yamafutha omkhulu kabi. Intengo yamafutha ezimbota yakhwela ngesilinganiso esingangekhulu lamashumi amahlanu ekhulwini, i-150% ngenyanga kazibandlela, okwabangela ukutshengisela kwaqoqwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Lokhu kuqonga kwentengo yamafutha ngokusho kukaMangutsika kwabengela ukwehla kwenani lamafutha asetshenziswa elizweni ngoba iningi lingasenelisi ukuwathenga.
Thina esikholwa kukho yikuthi uhulumende ayehlise nje ngehlephu umthelo wamafutha angena kuleli. Lokhu kuzasiza ekuthini intengo yalawo mafutha izakwehla.
Uhulumende uthola amadola lamasenti amahlanu, $2.05 kumadola amathathu lamasenti angamashumi amathathu lane, $3.34 kulitha elilodwa. Lokhu kutsho ukuthi isilinganiso esilikhulu sentengo yamafutha siya kuhulumende. umangutsha ubuye wathi indwendwe zezimota ezidinga amafutha ukuhambisa zizaphela kuyena le nyanga ngoba ibhanga elikhulu liphatheka kundlela zokubona ukuthi amafutha abuya elizweni masinya. Uthe isizathu ebesenza amafutha yaswelakala ngesokuthi indlela zokubhadala lawo mafutha kanye lokuwaletha elizweni beziphuziswa ngamabhanga aphandle akade ethatha isikhathi eside ukuze avume izincwadi zokuthenga amafutha ngesikwelede ezaziwa ngokuthi ngama-letters of credit ngesiNgisi. Kodwa iningi labantu abakhulume le Studio 7 bathe sokuyisikhathi umangujika yelokhu ethembisa ukuthi amafutha ezimota azatholakala. Umnumzana Thembelihle Sihwa, isakhamuzi seHarare, utshele iStudio 7 ukuthi loba amafutha eqhubeka eswelakala kubalulekile ukuthi uhulumende ehlise intengo yawo ngoba uZulu akasenelisi ukuwathenga. Usihwa uthi akasenelisi ukuthi ashayele imota yakhe siya emsebenzini ngoba intengo yamafutha ayisamvumeli ukuthi ashayele nsuku zonke.
Intengo ye-fuel ayiningi vele, sokunzima lokuphila kwangikhona. Sokuze kulula vele ukuthiya imota zabantu bezama ukugada umjova lokuhamba ngenyawo lapho kusiduze khona ngoba hhayi i-fuel yangikhona vele ayisayenzi, amafutha asedura. Ngela sisagwanisa senelisti nohamba ngemoto emsebenzini.
Ngomvulo uhulumende wazise amakampani aledwa leMelika ayenelisa ukuzithengela amafutha okusebenzisa ukuthi bazithengele ngoba ukusilela kwalawo mafutha kuqhubekela phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga la wona azincwethi esigabeni ezigoqela amabhizimusi ezokulima lezokwethulwa kwemibiko azamncedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ezinye zalezi ncwethi kuzigaba eseziqanjiwe ngomnumzana Busisa Moyo uTrevor Ncubelo Nkosikazi Lindiwe Sibanda. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi exoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Okay.
Belikwazi na ukuthi
lona bekulicebe lihle uma ngabe lokhu bekusenzeka ezweni eligondilewe lezinto zalo zonke ezisendleleni eqondileyo. Uhulumende wezano ekhokhelwa ngumlangagwa eZimbabwe akayilungelanga indlela yokuthi angaza xhashwe ngabantu abanjengabo Trevor Ncube labo bonke ababalisweyo, abantu esibaziyo ukuthi isihlabani lapho emisebenzini yabo kwezokukhipha imibiko kwezamaphephandaba, ngabantu mpela abahloniphekayo. Kodwa-ke ukuthi abahudula abalethe kuye ukuthi bancedisane la imbona zathi kubangcolisa ngoba izanu sifike esimeni lapho okungasela sepa engakwazi ukuthi ngayigeza ilungi ibuye futhi iyamukeleke.
Kodwa sibazwile bekhuluma ukuthi bayabona ukuthi ingxaki ingapi, njalo bazazama ukugcwalisa lezo zikhexe ezikuhulumende. Zonke izixwayiso azisoze zizwakale kumongameli.
Ukubeka kahle ukuthi bathi bazogcwalisa izikhexe, izanu ifana lomhlathi ovele ungesenawo amazinyo. Ukuthi ungayadinga amazinyo amatsha uthi uzowahloma bese uwathatha lowo mhlathi uhlafuna ngawo ngeke kusebenze. Bonke laba bantu bangabe bekhuluma kahle ngemisebenzi abayiphiwe ngoba bazothola intshontsho, bazohola, bazophiwa imali. Yiyo yodwa into abazoyithola lapho, kodwa akulasizo abazolinika uhulumende kaMnangagwa. Angithi uyayibona lindoda engudokotela yaselipanele uMthuli Ncube, indoda ebihlonipheka mpela, abantu beyibhekele phezulu ukuthi izothi uma ingafika laphana inyathele kulunge yonke into. Bekubona ukuthi kwenzekani ukugatsha oluphethe ukuthuthuka kwezomnotho nemali ngesikhathi engenile kuzofika manje. Uyayibona yini into enhle eguqukile eyenzekile ngaphandle kokuthi yonke into isibole ngamandla umuntu kade lenkomo ezakhe namhlanje sokuthi inkomo yakho isilinganiso sawo silingana lembuzi ngikhuluma into zama RTGS nama US dollar esilinganisweni semarket ukuthi manje sekumi kanjani yikho umbone selethe izimdola eyiletha ngomnyango wangasese yikho ke labo oTrevor Ncube labo bonke ababaqokiweyo bangeniswa kulento bazophuma nabo benuka iphunga lezanu ngoba ayikho into enhle engalunga uma isike yaphuza mthombo omunye lezanu.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthi udaba lwendlela unkosikazi Grace Mgabe athola ngayo isicoco se-PhD kumele luthoniswe. Owayengumholi wekolishi le-University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyakura wetheswa icala lokupha unkosikazi Mgabe isicoco lesi yena engafundanga wafika kusigaba esifaneleyo. Iphephandaba likahulumende leThe Herald lithi umahluli uLuke Malaba uthe uNyakura wasebenzisa umthetho ongayisiwo emizameni yokuthi udaba lolu lulahlwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mtholi Ncube uthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iqhubeka kuhle njalo uZulu kumele akhangelele inguquko enhle ngenyanga kaMfumfu lonyaka. Uncube wethule amazwi la izolo ekhonapha eMelika lapho ahlangane khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika. UChris Gande weStudio 7 obesemhlanganweni lo njalo usethulele lolu daba.
Uncube uthe uhulumende uphakathi kohlelo lokubandulula amankampani akhe athiwa ngama-parastatals ngesiNgisi afana leziphala ze-GMB lenkampani yamandla kagetsi eyezesa. Uncube ongafunanga ukuthi amazwi akhe athatshwe kumbe ukuthi athathwe umfanekiso kamabonakude uthe amanye amankampani azamanyaniswa ingatsha zawo ukuze asebenze kahle. Uthe uhulumende kakhathazwa izijeziso zenotho ngoba okufunwa ukuthi kwenziwe ukususwa izijeziso lezi okufana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokunye kuvele kuzenziwa. Uncube uthi ilizwe leZimbabwe linothile kakhulu okufunakalayo nje ukuthi kudonswe ndawonye okuyikho osekusenzakala ngoba kule nkulumo zamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Izizalane zeZimbabwe ebezisemhlanganweni lo zisele zilembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe kanti vele liqonda ngapi ngalesi sikhathi. Umnumzana Quite Ncube ngomunye obesemhlanganweni lo kesizwe imbono yakhe.
Into ekhona ikuthi Zimbabwe abantu sebedubekile kakhulu. Impilo yabo yonke kakukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubekene. Kunzima ukuthi umguqule abone umehluko usenzakala empilweni yakhe kalula. Kuzathatha isikhathi. Uhulumende omutsha angitsho ukuthi ngiyamsupporta, lingangithathi ngenye indlela. But I think we need to give these people a chance.
Unkosazana Pel Matibe uthi inkulumo kaNcube ibinhle kodwa okusalayo ukuthi kubonakale izithelo zenhlelo zikahulumende ngoba esithi uNcube bezwakala njengomuntu othengisa ubuhle belizwe nje kuphela. Kodwa umnumzana Dan Moyo ophatheke kwezombusazwe uthe uNcube kazange aphendule kuhle imibuzo kade eyibuzwa ngabantu ngoba ubefuna ukuthi kuzwakale sengathi ilizwe lisesimeni esihle wona umnotho ukhanya usiya nganxele.
I think into ezingazikhulumileyo on paper zisound as izinto ezipromisayo kakhulu kodwa ngombono wami lanxa ngisizwa nje from izizalwane zeZimbabwe eziningi on the ground izinto azikho as indlela engathi uminister uzibeka ngakhona ukuthi into zonke ungathi ziyaphumelela siyaphambili ngoba okuningi imali emabhenki lokhu ingekho abantu izimali zabo bakwanisa ukuzi-accessa ngoba yikho cash akula foreign currency intengo yezinto sezikhuphukile and sekusiba lama-shortages and utshilo uminister ukuthi well because of ama-changes abawenzayo i-inflation ukushuthi ukukhuphuka kwentengo yezinto into abayi-expectayo ukuthi izoqhubeka until maybe ngo-October sizoqala ukubona maybe inflation yakhona isisehla okungidanisileyo yikuthi uminister ungathi akazange afuna ukuthi aphumele egcekeni ngento ezifana le-corruption uzwakale ngathi uyadefenda ukuthi i-corruption ungathi ayivamisanga kakhulu
umnumzana Quiet Ncube uthi lanxa umphathintambo uNcube ekhulume ngobuhle belizwe kunzima ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leMelika zibuyele ekhaya ziyesungula amabhizimusi ngoba kungela siqiniseko sokuthi amabhizimusi abo awasoze ahuquluzwe
uminister of finance uyawazi umsebenzi wakhe njalo uyakwazi ukucaculula lokuchasisa ngendlela esobala enza ukuthi lo muntu kazana uyezwa ukuthi ukhuluma ngayo yinto engicha engithokozela kakhulu amabala akhe asebenzisayo nanxa ekhuluma ngesikhiwa uyachasisa ukwenzela ukuthi lo muntu kazana nje unkwamba ezwe ukuthi kukhulunywa ngani izimali zivele ezinzima ukuthi uzichasise i-finance i-economy ayisiyo into elulo ongayichasisa obala ngesilungu esaziwa ngumuntu wonke but uyazama sibili nami kungungithokozisile
uNcube utshele lomhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe ulendlela akhulumisana ngazo lohulumende weMelika okokuthi abantu bengayengwa yilokho okulotshwa zintatheli zindaba ezithi akula kuzwana lohulumende kamongameli Donald Trump weMelika leZimbabwe ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table siqoxa ngelanga labesifazana elinanzwa emhlabeni jikelele kusasa. Lingasithumela inombolo zenu ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhulumende weZimbabwe seqhathe enye inkampani yakweMelika ebikwa yilobudlelwano lomongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ukuze ikhulumisane lohulumende wakhe esule izijeziso zenotho azethesa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. ELeZimbabwe libhadale inkampani yeBillard Partners imali engange 500,000 ukuze iqhubele umsebenzi. Inyathelo leli liza ngemva kokuqheliswa kwezijeziso zeMelika phezu kwamalunga eZANU-PF ngumongameli Trump kunsukwana ezedluleyo, okuyinto echotozwe kakhulu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko izolo esola izijeziso zeMelika lezi kanye leze-European Union esithi ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele. Kodwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe sikulandule lokhu embikweni esiwethule namuhla sisithi izijeziso lezi ziphazamisa kuphela amalunga ezanu-PF eziwajongileyo angamachumi ayisishiyagalombili lane. Kanye lamankampani alobudlelwano lezanu-PF angamashumi amahlanu lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu, lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Mina ngilokudana zilokumangalisayo. Ngibuye njalo ngethuke ukuthi kathi mhlawumbe kathi kubona kuyachiyana yini. Kumbe mhlawumbe abantu babelezi njongo ezijiyeneyo. Ngiyese ngifithi khona ngigcwalisele ukuthi kodwa kungethusi lokho ngoba abakwenzayo labo babengabancindezeli bethu la izolo. Kuthithi mhlawumbe lakathe sabasifisele okuhle. Ngoba nxa ngikhangela mina umntwana ozalwayo namhla ezalwe gijima. Uzalwa akadodombela acathule abuye ayenze njani azacine sehamba. Ehlambe bese gijima. Abantu laba bakhanya bekade bejahe kakhulu ngemva komumo esiphume kuyo umumo wombuso banodlulileyo obunzima kakhulu. Oyiwo kade esithese sikhangele umnankagwa wabuya wenza into enhle umangalisayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kumbali yelizwe leZimbabwe. Ngitshela izolo kusese ngama-1980 labobani kusese izaphu lezanu awuzange kube lokhetho olukhululekileyo. Kwakule khetho olusabekayo olubi olokuthuselo lokunjani. Kodwa kathesi namhlanje ngikhuluma nginje ukhetho olukhona olube khona olukhetho olukhokelwe babumnankagwa luyamangalisa kodwa lugcine nje soluphonga ungcoliswa ngezinye izinto ngemva kokhetho ukudutshulwa kwabantu lokwana lani okwathi kungaphathelana ngale ukuthi ukhetho luqhutshwe njani. Kodwa ke ngala amazwe ngawo eBotswana upresident umongameli weBotswana ukuthi uthini kangele South Africa uyabuya kade so Ramaphosa uyabuya leqembu liqula lakhe bayasincedisa ukuthi ikhelo lethu lukhambe bayatsho njalo ukuthi amasandlinzi asuswe. Kanti bona abafuna thina sihlale sihlupheka ngobani bona abafuna amasankinzi ehlale khona phakathi kwethu. Thina siyakuzonda kakhulu khona ukuthi abantu bengakuboni ukuthi abantu bayahlupheka kuleli lizwe.
Ubaba uNdlovu uyakhuluma lapho ubaba uGawule. Injalo sibone uhulumende kababa uMnankagwa eqhatsha enye inkampani yakwele Melika. Ukuze imkhulumele lo hulumende kababa Donald Trump esule izijeziso ubona ephumelela yini konapho?
Ngibona ngani ikudlalisa imali, kudlalisa ama resources ukuthi kudinga umuntu ozakasikhulumela le Melika. Abadala bathi ungathanda ukudinga umthakathi kwesinye isikhathi uyagcina umbamba egumeni ubamba unyoko obuthakathi. Yikho lami mbone ngani umthakatho khona osilethela ama-sanctions ukhona lapha eZimbabwe. Yithi ngokwethu abantu beZimbabwe ibandla lezanu-PF uhulumende okhona. Indaba yama-sanctions ukuze ama-sanctions aphume yikuthi thina sikhangele sibone ukuthi ilungelo loluntu liyaqakathekiswa elizweni. Kuyazenzakalela kodwa ukuthi ama-sanctions aphume akudingakali ukuthi size sihambe siyelobha siyecela ukuthi kaphume. Umgabe ephumile esikhundleni sathaba kakhulu sathi umgabe besincindezela kodwa sikhangela abantu asebefile ngemva kokuphuma kukamgabe sokubusa laba abakhona kathe sebebaningi kakhulu. Sikhangele abemalungelo oluntu, sikhangele abamelele izisebenzi, sikhangele amalunga ephalamente MDC Alliance asebothiwe avalelwe sikhuluma kanje basestokisini baningi kakhulu. Bese siphuma phandle sithi hayi ama-sanctions kaphume bakithi thina silunge kakhulu. Umthakathi uphakathi eyadini yethu khona lapha emzini wethu asizilungisise thina. Ulungelo loluntu kaluhlonitshwe kungenziwa khona lokho ngibona ngazathi mina ama-sanctions azaziphumela wodwa.
Baba uGawule, isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko namuhla sikulandula ukuthi izijeziso zenotho lezi ziphazamisa uzulu weZimbabwe ijikelele. Sithi izijeziso lezi ziphazamisa abantu bezanu-PF kuphela bona labo abajeziswayo.
Into le abayikhulumayo yincwala ngokuthi nxa besithi bona izijeziso lezi ngezikhangele iziphathamandla zezanu-PF ngabane ngabona ngabantu abahlala kumbe angikwazi kumbe bahlale esihlengeni solwandle abangayazi impilo yabantu ukuthi abantu beZimbabwe banjani. Kufana nomuntu othi yena nxa izulu lisina esiqintini ethi uzathi izulu lina ensimini yakhe kuphela. Ngabantu abalahlekileyo labo. Into leyo abayikhulumayo ayisoze yafakeza. Umuntu ohlupheka layo ngumuntu ovele nguzulu wonke Zimbabwe. Bona abantu wathi babathagetile bani abahlupheki ngitsho ngamanga lawo ukuthi bayahlupheka kumbe bathini. Abahluphekayo nguZulu wonke amasanshini bahlupha uZulu wonke okhona uwonke wonke wonke lo. Into mina emangalisayo yikuthi kanti bona abantu bona balamehla nganani. Ukuthi besuka khona le America amehla wengukhali ayibona isibo lokhu eZimbabwe lapha besehlilwa yikubonwa nguSiril Ramaphosa kambe ukhona upresident omuhle njengoSiril Ramaphosa bona ukhona upresident omuhle njengolokuzeni upresident eBotswana amadoda anjenganalana nxa ungazitshela sika lezi zinto ngamele ukuthi yena upresident ongamqamba kade esonga even uDonald Trump cannot match Siril Ramaphosa
kuyiphethe baba uNdlovu.
Singathi thina umgabe wayengcono ngoba ekucineni kwakhe abantu wayengasabahlukuluza ngale ndlela esesibona abantu behlukuluza ngayo. Yikho-ke thina njengebandla le-MDC Alliance sithi thina abatshintshe abaguqule izenzo abantu bezanu-PF ama-sanctions aphume abona umuntu owafunayo kodwa ahamba ngezenzo sesiguqule izenzo zethu. Hathi ngomlomo hathi ukuhlabela uRamaphosa kuthiwe muhle kakhulu lathi siyambona muhle unangagwalayo kabe muhle phila kanti wayena angafuni ukuba muhle nje uRamaphosa.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule. EliZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo abesifazana ele-International Women's Day kusasa. Umphathintambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi umkhosi wokunanza leli langa uzaqhutshelwa eGogwe South lapho umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati aza kuba engumhlonitshwa.
Okutsho ukuthi kusasa sine-celebration ye-International Women's Day siyayenzela eGogwe e-GNB Board Center ukuthi ukuthi singose Midlands labanye ukuthi sizocelebrate. Sidinga sibili ukuthi si-celebrate ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama. Khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu narrative. Sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama. Singathi thina ungazukhangelisise noma singakasitiki khona kodwa sokulabo mama abathize abalamabhizinisi sokulabo mama abathize abakupolitika abangamaminister sokulabo mama abathize abadrive amafemu eChina amanjinela. Konke lokhu kana kumele sikuthathe sokuthaya imigceke abantu sikuselebrate ukuthi hayi silabo mama sebenzisa izinto ezinhle ezivokekayo.
Yebo.
Bese kusithi lokhu kana ukubi okucindezelo okwama-rape okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labo baba sibe le strategy yokukucitsha. But inyanga le ngeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama.
Yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo? Babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphatha amandla kuphela?
Kuyabe kugcwele ngoba sibiza omama bonke. Kuyabe kule thousands of people. But okunye esikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla. So kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama nalelo langa. So iprogram yethu ithi sifike ekuseni lo mhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo izilimo zabo izifuyo zabo konke nje okuhle abakwenzayo azabe kutshengisela khonapho.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni ngumphathintambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.